Ini ndini Marvelous Mhlanganyahuye ndichiti hei no misoro ye naudzedu dzanhasi chishanu mbudzi 1 2019. Vashandi vehurumende vari pasi pesangano reApex Council vanoita chisungo chekuramwa basa nemusi wechitatu vachiti havasi kufara nemabatirwo avari kuitwa nehurumende. Hurumende inobvisa mitero pazvinhu zvinotengwa kunze kwenyika zvinoshandiswa munyaya dzemagetsi. Dare redzimhosva rinoti mutevedzeri wasachigaro weMDC vaJob Sikala vanofanirwa kumiswa pamberi pedare redzimhosva vachitongwa nenyaya yekuda kubvisa hurumende zvisiri pamutemo. Mutongi wedare remagistrate kumasvingo ati nyaya iyi ichatanga kunzwika mudare gore rinouya munandira. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti nyika dzemuSADC dzine mukana mukuru wekuita urongwa hunobatanidza vanhu vemudunhu rekuchamhembe kweAfrica. VaMnangagwa vataura mashoko aya nhasi kuBotswana uko kwanga kuchitoreswa mhiko mutungamiri wenyika iyi vaMongetsi Masisi. Pasi rose rinocherechedza zuva rekukurudzira kumiswa kwekumbunyikidzwa kwevatori venhau kana kuti International Day to End Impunity Against Journalists. Mutambo mukuru pakati peDynamos neHighlanders uriko nemusi wesvondo asi maziso nenzeve dzese dziri kuzvichabuda pamutambo yezvikwata zviri kurwira kutora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa kuramwa mabasa kuri kurongwa kuitwa nevashandi vehurumende vari pasi peApex Council. Panguva iyo madhokotera ari kutiwo haakwanise kuenda kubasa sezvo vasina mari dzekufambisa kuenda kumabasa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m., 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m., 4930, 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.